kutaura kwakaita president kwakasimbisa zvakanyanyisisa zvakapirwa pabudget. Takanzwa isisi kuti nyaya dzeinvestment yekubva kwenyika neinvestment ingeneral inyaya dzakakoshera nyika yezimbabwe. Saka president vakapata zvakanyanyisisa panyaya dzeinvestment kuti youya sei munyika, youentrage yasei munyika. Nyaya dzemaparasetals inyaya dzakakosha chaizvo, nekuti maparasetals anga achidonhesera nyika pasi, ari kudonhesera nyika pasi, haasi kuita kuopareta zvakanaka zvaanotarisirwa kuti anga achiita. Inyaya iyoyo kanzi inofanira kuongororwa napresident munyika medu. Nyaya dzegovernment maexpenditures ayo, government expenditures yakakura ndeimwe nyaya chaizvo iri kushungurudza muzimbabwe. Inofanira kuti ionekwe igadziriswe, nekuti upfumi hushoma huri munyika hunenge huchidyiwa negovernment, kunyanyanyanya zvakanangana nemasalaries emacivil servants nezvimwe zvakadaro.
Mungandipa zvinhu zvina here zvamakabata zvamunoona kuti zvinokosha pane zvakataurwa napresident kana totarisa kune zveupfumi?
Nyaya dzekuti nyika itange kuinvesta ndechekutanga. Investment ikure munyika neproduction ndechekutanga ichocho. Chechipiri chekuti government ireduce maexpenditures ayo, kunyanyanyanya takabatana nemareform emaparasetals, ndochechipiri. Chechitatu takatarisana isusu nenyaya yemitemo yeinvestment inofanira kunge ichigadziriswa kuti mainvestment apinde munyika, ndechechitatu ichocho. Chechina takatarisana isusu nenyaya yegovernment employment, yekuti kune vamwe vanhu vakawanda wanda vari kungoemployiwa negovernment. Government inofanira kuita yatinoti rationalize kuridzisa government expenditure. Zvinhu zvakakoshera nyika izvozvo. Chechina inyaya yecash problem munyika yedu yezimbabwe inofanira kugadziriswa, nekuti cash problem yakanyanyisisa. President vakataura iwo kuti kugadzirisa cash problem nguva ino kuti yatakatarisana nayo iyi zvingadaizvo kuti zvitore danho rekutsvaga macredit facilities anobatsira panyaya yecash problem munyika panguva ino.
Saka zvese izvi zvinogona kuitwa pamwe chete here, uye zvingatora nguva yakadini?
Zvese izvi zvinogona kuitika pamwe chete. Ndingagona kutanga nekumaparasetals. Maparasetals takakurisa zvitaura zvakataurwa kubva kuisapu chaiko kuma1991-1992 zvaifanira kuitwa, maroadmap akaitwa nekudii, asi hapatina implementation mucheti ndozvaine. Government expenditure futi the same. Zvinhu zvaitaurwa zvinozivikwa, madocuments aripo neimplementation roadmap zvese zviripo, asi hapatina implementation. Saka kungoimplimenta chete zvinhu zviripo kuti zvifambe zvakanaka. Kuinvestment kwatinotaura kuimprova investment climate, zvinhu zvisingatori nguva yakareba. Kungoti zvatinotaura ichiti mapublic pronunciation atinoita semaleadership anofanira kunge ari nekutaridzawo kuti tinoda investment munyika. Saka kucreata environment iri conducive ndochekutanga, ende hazvitori nguva yakareba izvozvo kuti environment icreate. Asi tinoziva hedu isusu kuti tizonoriudha maresults chao chao akaita seinvestment zvinogona kutora nguva yakareba. Asi vanhu chavanonyanya kuda ndechekuti zvinhu zvitange kuita muright direction, kwete kuti zvinhu zvingochinja mangwana chaiye chaiye.